state will extend its stay-at-home restrictions at least through May 15th. Governor Cuomo says transmission rates still need to be tamed. Overall numbers in New York are staggering. 225,000 cases and well over 15,000 deaths, most of them in New York City. Cuomo puts New York's daily COVID-19 hospital admissions at about 2,000, but he says total hospitalizations are on the decline by the day. This is VOA News. China's gross domestic product fell by almost 7% in the quarter that ended in March, its worst showing since before Beijing's market-style economic reforms began in 1979. Asian markets and then Wall Street got a boost from a report from Gilead Sciences that its antiviral drug remdesivir has helped in the recovery of COVID-19 patients in Chicago. The United States is reporting its worst unemployment number since the Great Depression. 5.2 million Americans filed for jobless benefits last week, putting the four-week total at 22 million. It is the worst stretch of U.S. job losses on record. With its official reports under scrutiny, China says the city of Wuhan, the first epicenter of the pandemic, absorbed a loss of at least 50% more lives than previously thought. Nearly 1,300 victims have been added to Beijing's list, pushing Wuhan's death toll to just under 4,000, more than two-thirds of what China claims is its overall fatality number. State media blamed the miscount on an overwhelmed healthcare system forced to deal with thousands of sick patients in Wuhan's Hubei province. China's new figure strengthens the position of those who say the true pandemic death toll worldwide may be much higher than current numbers indicate. An epidemiologist in Spain working with the government says the country's official 19 are second only to the U.S. Some of Italy's non-essential businesses are being allowed to reopen. There are developing worries about the plight of poorer nations and their ability to restart their struggling economies. The International Monetary Fund says it's ready to use its trillion-dollar lending capacity for needy nations. And the world's richest countries have agreed to temporarily freeze the debt.
Zenu bathandekayo lapha elingabali khona ukuthi lihamba njani siyazi abaningi sebelahlekelwe izihlobo ilabangane ngakho sithi silusizi kakhulu ngalokho mafu
ne awo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai anasi tiri kukurukura isu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus icho chawanikwa icho chichitekeshera pasi rose. Tinotarisa isu kuti muZimbabwe pari zvino pane vanhu 11 vakawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi uyezve pari zvino taona Ministry of Health ichitaura iyo kuti pane vanhu 3 vawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi. Saka ndozvatiri kutaura nezvazvo ipo pano uyezve tichange tiri kuenderera mberi tichikuudzai kuti pasi rose nyaya yechirwere ichi yakamira sei. Tinoona kuti pane nhaurwa dziri kubuda kubva kuJohn Hopkins University uko kuri kuwanikwa iko kuchibuda zvinyorwa zvinotaura izvo kuti vanhu vangani vashaya nechirwere ichi. Pari zvino pasi rose pane vanhu 1,619,495 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi. Tiri kuona zvakare kuti vanhu vanosvika ivo 97,200 tiri kuona ndo vashaya kubva kuchirwere ichi. Kwozouyawo nhau dzakanaka chaizvo dzekuti pane vanhu vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichi vanosvika ivo 365,142. Imomuno muAmerica maconfirmed cases kana kuti vanhu vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi vanosvika ivo pa 466,396. Uyezve tinoona kuti pane vanhu 16,703 vawanikwa ivo vachishaya muno muAmerica. MuAmerica zvakare kune vamwe 26,522 vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichochi. Saka ndozvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichinzwa kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei Ntunga.
Yes, mava. Navasanda Stuma singumsakazo weStudio 7 njalo sikhangela umkhuhlane weCoronavirus. Osubulela abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele bakithi. Sikhangele ama-statistics anamhlanje emazweni afana le-Melika lapha esikhona. Imelika so far isifelwe ngabantu abangu 17,061. Onga ngokuthi sesingu number 2 emhlabeni jikelele ilizwe elilabantu asebe abaningi asebe bulewe ilomkhuhlane. America number 2. Inumber 1 iItaly iku 18,279. But by kusasa iItaly iAmerica ingaba isi overtakeile njengeMelika silakho ku overtake iItaly ehamba phambili by kusasa ngoba irate yokufa kwabantu iphezulu kakhulu. ISpain sesi overtakeile so far ile 15,800 thina sesi ku 17,000. iChina lapho kwaqala khona umkhuhlane lo lizakhumbula eHuan ngale i-lockdown ngani siphelile sebekubambile impela okwinto kwangkhona though kungakapheli completely kodwa iChina isifele ngabantu abangu 3,336. Abantu beZimbabwe banenga sebefile ikakhulu eUK ngakho si lomunye ose UK ojayele ukuba ovama ukuba kuhlelo lwethu khona pa Studio 7 kanengi umnumzana Difa Dube ukhona le UK sithike ke sikhulumela isizwe ukuthi kuhamba njani lapho akhona mnumzana Dube siyakwamukela kuhle
ngibonge baba unkomo ukuba part of uhlelo lwakho
yeah ungabingeleli mina kuphela ngilo dadewethu Marvelous lapho
yeah ngibonge dadewethu ngithemba ukuthi namhlanje uyangizwa dadewethu ngoba izolo sike sangathi azwisani kuhle
yebo ngiyakuzwa sharp sharp.
That's good. So mnumzana Dube sesibone abantu abayisizalwane seZimbabwe abanengi betshona bebulawa yilomkhuhlane khona ngapho njalo siyazi ukuthi ulomngane wakho umakhelwane wakho futhi elakhelane laye ovela ekhaya wathi uvela kobulawayo osesibhedlela sikhulu manje ungasichazisela ngesimo akuso.
Angibonge baba unkomo isimo somkhuhlane siya siloko siya ngokuqina siqhubekela phambili ngokuqina isimo lesi asikho sihle ngitshelwa kancane so into ekhona lokho kuzanywa ngakho konke okusemandleni ukuthi kuzanywe ukuthi umkhuhlane lo ugwemeke ukuthi abantu benelise ukuthi bavikeleke kulo mkhuhlane kodwa ke indlela okungakhona i-technology engakhona kulawo mazwe afana leMelika labo England besingakholelwa ukuthi mhlawumbe kuzaze kufika lesi sikhathi kuloko ungakatholakala ikhambi noma indlela yokuthi ingasiza laba bantu ukuthi abantu bengabe lokho saqhubekela phambili besifa nge-rate esiyibonayo namhlanje ngoba kunzima kakhulu akusingalekwane lento esikhulumayo bakithi yinto ekhona into ephilayo into enzima kakhulu
avadwe banogereketa
ehe muti tsananguro ukuthi muri kuona sei panyaya yechirwere icho chikwakamira sei kuBritain ikoko tinonzwa pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya nyanya vanoshanda vatingati my healthcare services kana kuti vana mukoti kwakamira sei
yeah iri kunoku anorwadzi iri kunyatsokutorwadza chaiyo because kana uchitarisa nzira yavari kufanayo iri kunyatsokutorwadzisa chaizvo because vanhu zvandingangonyatsokutotaura ndiri kuti I truly respect vanhu vari kushanda mu NHS mu health sector because machallenges avanosangana nawo mazuva ese akanyatsokutoti wandei chaiyo so chirwere ichi nenzira yachiri kuitika nayo ene rate yevanhu vari kufa nayo iri kunyatso on daily basis iri kunyatso kutokwira zuva nezuva zuva nezuva
ko mungati imimi zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo makabatsana here mukuedza kutaurirana panyaya yezvamungaita kuti kana mumwe ashayikirwa nehamba moita sei panguva iyoyo tichiona kuti vanhu havagona kubata maoko
ichokwadi chocho tine maplatform uye mazuva ano tiri kutoshandisa zvinhu zvinonga vana Zoom nevamwe vana Skype navana vana some other maningi ma video calling kana kuti vana Facebook kutopeserana kana kuti kupfurisa ningi ma messages saka zvatiri kuita ndezvekuti pane misangano yakawanda muno muEngland iri kusanganisa vanhu veZimbabwe chero vari kubva kupi kana kuti vari kubva kuHarare kana kubva kumatwelen kana vari kubva kupi kana kuBotswana tine like for instance pane chinhu chinonzi Bukalanga Gathering mukalanga gathering tinoungana tiri vanhu veku Plumtree kutonyatso kutozivana chaya chaya kuti kana pane utachiona wasvika kana pane umwe munhu ari kurwara donge tichitoziva kuti munhu ati kutaura naye munhu akadii noziva zvokutofungira kuti munhu akaenda again zvinobetsera kuti kuno kuvanhu vari kugara a very lonely life. A lonely life yekuti chero pasina chirwere chaiyo vanhu vari kugara an isolated life yekuti munhu anoswera anogara kugara 3 kana kuti 3 kana kuti 4 months asina kana kumboona umwe munhu. So munongo muchikopota muchikopota kuti ah munhu ari boga kana munhu uya akatofa kudhara. But zvatiri kuita tine ma social groups patinoona kuti every time we check on each other pane vanhu vari kugara padhuze nepadhuze munongo fonerana motaura kuti kutonzwa kuti munhu ari bo here. Because so mazuva ano we have intensified nzira yekumhorosana because chirwere chachiri basa kuti munhu ndiani kana kuti ndiani and again achipimbo owning kuti ndogona kutaura vanhu kuti vanhu kuno kundirudzwa sei because vamwe vanogona kutonzwa ma symptoms but kuti after kunzwa ma symptoms achona munhu anogara achikofunga kuti ah ndofunga chirwere kana zvimusoro kana kuti chimwe chinhu kana kuti ndirikuzwa nemudumbu kana kuti chii. But why this paanozotanga manje kutonyatso kutofungira kuti ah apa ndofunga ichi chirwere che coronavirus panenge paatonyatso kutofurira asi kachagonengana kutaura kana kuti chii. So but at least tinenge tine chii tine record kuti ndinogona kuti at least kucatch up kuti kose uyu asina kumbotaura nhasi kose uyu asina kumbodzikana nhasi.
Mhm. Aiwa ina uyakanaka chaizvo. Uye zvetinoona kuti pane vakweguruwo vakawanda vana mai nevana mbuya vakauya ku nzvimbo dzakadai sana UK mune chirongo here chekupota muchionawo kuti vana mbuya vari ikoko vari sei.
Vana mbuya zvandinga kutaura nevanhu vakura chaivo ndokuti kana vanhu vachigara vega from government kana kuti vehealth zvauri kunyatso kutokurudzira ndokuti tisanyatso kutoenda kwavana mbuya kana kuti vanhu vakura zviri nani kuti ndogona kuita grocery wosvika woisiya padhoo pavo wovafonera wotaura kuti handasiya grocery padhoo endai munotora because machances emunhu mukuru kubata chirwere ichi they are very very high and machances okuti munhu mukuru anogona kufa they are very very high. So if it's 80% kuti munhu mukuru anogona kufa because immune system yake haichanyatso kutoshanda panika immune system yemunhu mudiki. So ndio zvauri kunyatso kutosheza and again kuti kubata kwavo chirwere it's much easier than munhu wechidiki. So saka vanhu vanenge vatopfuurira vana 50 years kuto kana kuti 60 years kuenda mberi uko vanonyatso kutokurudzira chaivo kuti vanhu vasanyatso kutidi basa tsanya sokutoenda kwavari tinoziva kuti munhu mbereki wako mbereki wako but unofanira kutofunga chaiko kuti kochicha ndinoda kuuya mbereki wangu nekuti ndiende kunomuona here kana kuti to save mbereki wangu nekuti ndisaende kunomuona and allow her to have life para kuti because isisi vanhu vechidiki tinogona kutofamba famba nevamwe mabasa tiri kuita vamwe majournalist vamwe vari kushanda ma front line zvinhu zvakawanda mapolisa chichi so hakusiri bhoko kuenda kunoona vanhu vakuru especially during this time.
Aiwa, thank you Ntunga.
Yes mava limkoto lelo Dube abasanda sixhuma those are late comers who've just joined in. This is Studio 7 and we are broadcasting live from Washington from my apartment, ma from her apartment. Yes. And we have our guest, my homeboy difference Difa Dube Nkololo Aba Nkololo Ajapi. That's our guest tonight as we figure out what the hell is going on with this corona pandemic. Siyazi ukuba na ikhefu le Easter seliqalile liqalile lamhlanje lilanga le Good Friday. Siyazi amakholwa afana lami bekumele ukuthi ngasigcwele yonke indawo siye emachurchi kodwa i-corona ithi cha akusoze kwenzeke lokho nomthetho lawo awukuvumi ngoba liyazi ukubana amazwe aphakathi kohlelo lokuzama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko oqondane le-Easter awethu le izolo uthe yena abantu kumele beqhubeke behlala ezindlini njalo uthe amapholisa lamasoja azaqinisa isandla sawo ekulondolozeni umthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini. Okungangokuthi impiko yakhe le iza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi amapholisa lamasoja ayabahlukuluza. Sibone izolo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights hutula amapolisa lamasotsha lohulumende ingathi sijene zikahulumende iwahambisa emthethweni ndaba imangala ukubana amapolisa lamasotsha ahlukuluza abantu ezindlini emayadini bavikwa bekhona abantu asebengenelwe ngamapolisa abathaya kobulawayo kulembiko yokuthi kulomunye osakhulayo owesilisa ofileyo kuliviki ngemva kokuhlukuluzwa kakhulu ngemva kokutshaywa ngamapolisa ngakho esikukhuthazayo lathi singumsakazo wenu singumsakazo kwaZulu ukuthi hlalani emakhaya umkhuhlane lo uze uphele kumbe udlule kodwa ukuhlala emakhaya kukhanya kuyahlupha abantu abaningi lamhlanje sibone bengu-Twitter manje ngibrowser ngikhangela ukuthi kwenzakala ntoni iphephandaba le-Herald lile mifanekiso yabantu kobulawayo begcwele ephumula East bekuthiwa bebesikha amanzi kumabhawuza kamasipala eHarare lakho bekungesifanayo bebegcwele kwezinye indawo abantu besikha amanzi ongangokuthi inswelo zabantu ezifana lempuphu amanzi ukuswela ukudla kwenza ukwenqabela umkhuhlane lo kube nzima kakhulu elizweni lonke ijikelele. Khona ngapho mnumzana Dube siyazi ukuthi inhloko yenu, inhloko kahulumende wenu uBoris Johnson ubesesibhedlela ngalomkhuhlane. Izolo nzwe kuthiwa usephumile ku-ICU. Angazi ukuthi zithini izindaba zithunjani lamhlanje?
Namhlanje udaba esilutholayo ngolokuthi hayi uBoris Johnson uya ngokuba ngcono. Uya ngokuba ngcono njengoba usisho nje ukuthi izolo bekuwukuthi uphumile ICU okuthengisela ukuthi iprogress uba le good progress so yikuba babona ukuthi hayi akusafanelanga ukuthi abe ku intensive care unit ezofanele ukuthi abamkhiphe bamfake bamfake ku normal department nje kuphela lapho abazayenisa khona ukuthi bamonite babe lesiqiniseko ukuthi akasoze lento leyo isaba ingozi empilweni yakhe.
Thanks Mnumzana Dube qhubeka uvambile khonapho ungayindawo. Mavu ndangati chitaura inini kuti takaona vamunangagwa nezuro vachiburisa mashoko ekuyambira veruzhinji kuti sezo rasvondo reEaster ratanga nhasi neGood Friday vanhu vanofanira kuramba vakadzikama vakagara kudzimba dzavo kuitira kuti chirwere checoronavirus ichi chisapararire. Takanzwa vachitaura ivo kuti mapurisa nemasoja achange achichengetedza mutemo uyezve vachawanikwa vachifamba-famba vachasungwa. We know many people have been arrested so far. Mm-hmm. Probably hundreds or thousands. Saka asi nhasi taona vepanhau reHerald rapublisha mapictures ndambenge ndichibrowser paTwitter my manje ndaona vanga vane mapictures evanhu vakazara vachichera mvura kuBulawayo kuPumula East uyezve panga pane mapictures futi anhasi ekuHarare vanhu vachitofamba-famba. We also know kuti vanhu vari kuramba kugara mudzimba hanzi tinorova nenzara saka tukuenda kumaqueues ekutsvaga hufu vamwe zvakare vari kuenda kumisika mbare misika in Bulawayo misika yemavegetables yakavhurwa zvinoita kuti nyanzvi mune zveutano dzityire kuti pachichapararira zvakanyanya chirwere ichi chinogona kuraya vanhu vakawanda.
Aiwa iyo ichokwadi ntunga pane mumwe muteereri wedu wepano paFacebook page yedu yeVOA Shona atotumira iye voice note kuWhatsApp group randakatanga reCovid-19 achiti kunzvimbo yechinhoi mapurisa ekunhasi vanga vakatomira pamaroadblock vachimisa vanhu vese vanga varikuda kuenda kuzvitoro kana kuti mutown kuti vaende kunotenga chikafu vachiedza kuyambira vanhu kuti vanhu musarambe muchifamba-famba sekutaura kwa uru kuita nekuruzuro ya kapiwa iwe kuti kunyangwa ayo ili Good Friday tunosauti vashinji vanengu vashida kuungana vashita chitendero panguva ino ndo nguva yakakosha chaizvo patingatie pakufamba kwemukristu asi nguva iyi yauya panguva iyo pasi rose iri paiye nguva yatikuti lockdown panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus saka vanga vari kuti mapurisa emunzvimbo yechinhoi aiwa nhasi vanga vasiri kubvumidza vanhu kuti vafambe fambe ndikanzwa zvakare kubva kune mumwe anga ari kuborodheo vamwe mukoma vakwanisa kusiya voice note yavo vachiti ivo vari kuborodheo kumafura mhepo kukwarare asi vanga vari kuti ikoko kuborodheo vanhu mapurisa ndiwo anga ari kutofamba aine loudspeaker achikurudzira vanhu kuti vasabude mudzimba kwozouya vamwe vapinda zvakare muchirongwa vachitaura ivo vanga vari kumaruva handichaziva kuti vati kushurugu here kana kuti kuzvishavane pakati penzvimbo mbiri idzodzo vachiti ikoko I think kuzvishavane vati kuzvishavane vanhu vadzokera zvakare kunoungana sezvauri kutaura sezvo vari kuti ivo vari kufa nenzara asi vana mazvikokota utano vari kuti ivo zviri nani kuti munhu umbofa hako nenzara pari zvino pane kuti ubva wafa wozotadza kunge uchiriritira mhuri dzako mutunga
bongo mav ndambotaura papa kuti kuamerica so far mastatistics hatinawo kwatofa vanhu 17,000 I'm looking at the latest update vato update mai manje hanzi nhasi kwafa so far kwafa vanhu 1147 saka takuenda ku 18,000 taku overtake Italy in real time ngengakhuluma mina ukuthi emelika lamhlanje so far besokufika abantu abangu 17,000 ngikhangele lapho aba-updatea khona ama-statistics abo in real time kathesi lamhlanje so far isikhathi 6:12 sokufika abantu abangu 1147 so far and sesilanda i-18,000 ebengikhuluma ngayo ukuthi by kusasa singaba sesi-overtake i-Italy eyiyo ehamba phambili nge-18,279 ngali rate esehamba ngayo ngapha eMelika by the end of the day kumzuzu embalwa elandelayo singaba sesiku number 1 iMelika lamhlanje ilakho ukuba yiyo ehamba phambili ngenani labantu asebefile ngomkhuhlane weCoronavirus lo khangele iUK lapho okhona lawe mnumzana Dube iUK lamhlanje so far sokufe 1038 abantu i-total number yabantu asebefile liku 9,000 so far uthini Dube ngenani elikhulu kangaka labantu abafayo ngelanga just one day
mabungo makunzima kakhulu
kube kuti vachiripo here ivava ndofunga pamwana kuna kunge vadona
no varipo vari kuhwereketa
okay
qhubeka tu
engikutsho mabungoma ukuthi inani liyakhuphuka okuyinto eyethusayo kakhulu ngoba into leyenzakalayo leyi yinto nxa sizizama ukuthi mhlawumbe siyikhangele ezindabeni yinto eyayenzeka iminyaka eminingi over 100 years ago so okungasonto ukuthi especially generation le ephilayo kathesi yinto bekade abantu bengazi ngayo bengacabanga ukuthi mhlawumbe kungaba le nto enje engabafinyelela so yinto ethusayo kakhulu babunkobo i-rate abantu abatshona ngayo langendlela nje abantu into leyo lokhu iqhubeka isenzeka ngakhona so asonto ngathi nxa uphuma nje phandle lapha iviki lonke liyaphela kusuka nge-Monday kuze kuyefika nge-Friday nxa uphumela phandle uyabona ukuthi abantu balapha e-UK bayethukile ngoba abantu abahambahambi kakhulu emgwaqweni uyathi uhamba nje ungacabanga ukuthi mhlawumbe kungabe kuyisonto noma kungabe kuyikwini ngoba uyabe ubona imoto eyodwa noma ezimbili noma laphana indawo esesijwayele ukuthi mhlawumbe uyafika kwalo wehluleke ukuthi uhambe i-traffic iyabe ibambile indawo ongayidlula maybe uthathe 30 minutes ukuthi uzidlule kathesi uyathola ku-empty akula ludo ama-shops amakhulu lawo ama-shopping center abantu abahambi abantu bayesaba balandele izixwayiso
regai timbovereng isu zvamuri kunyora ipo pano pana Steve Mafana Sibanda ari kuti hello I'm watching you from South Africa Mabuto Sibandaza I'm watching you from Johannesburg Imanyonya Konda African countries are abusing citizens, which show how evil they are. I'm not shocked. Varkurevichi papap. Parisino. And Tunga.
Okay, Mav. Know. Okay, Mav. Urugundinzwa.
Yes, I can hear you, but okay. This is the joy of, you know, live streaming. You do.
I know, it's crazy. Nda mbengendi chiti nini ndanganda funzawa duwe kuti, taona kuti nasi so far kwa tofa 1,000 ku UK. Saka ndanganda wafunza kuti varikunzwa sei kana wachiwona vanhu wachifane uwandu kudai. Saka ndizvo zvavanga vachipindura ipapo. Ameno tinga wabvunza kuti vadhuve vanobva kwedu ko ndi homboy wangu ari kubva ku Bambazi. Ameno vangati taura kuti kana muchitaura nevanhu kumaruva uko vadhuve vari kuti chii kana vachiona zviri kuitika izvi. Muripo vadhuve. Werekesai.
Kana ndichitaura nevanhu kumusha uko vanhu vari kunyatso kutovhunduka but chandiri kunyatso kutonzwisisa ndechekuti information haisi kunyatso kutotsigirira chaimo vanhu vekumaruva ikoko kumusha because pane dzimwe nzvimbo kana tichitosvika ikoko vanhu vari kutonyatso kuti izvozvo zvinhu zvavari kutaura zvavana coronavirus zvinhu zvevanhu vari kufamba nendege hazvisi zvinhu zvekwedu kunoku isusu tiri kufamba netsoka so but havasi kunyatso kutoziva kuti kana pane kana pane munhu anobva kunzvimbo dzimwe kana pane chimwe chinhu chaunogona kutotora kana kuti grocery chaiya uri kudya hausi kuziva kuti iri kubve kupi mumwe anogona kutoto angabata grocery yeye so saka kana zvakadaro zvofanira kuti vanhu vanofanira kutotora maprecautions chaiye 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 because kana inini ndakadai kana ndika dai ndisiri munhu ari kunyatso kutofungira vanhu vokwavo dai nenei ndakatopinda mundege ndakatodzokera kumusha but ndakazoti kutodaika hazvisi kuita ndogona kupinda mundege kutobata panchi panzvimbo yainge ine chirwere ichocho ndotakura chirwere ndoera kunouraya vanhu vekumusha kwedu so saka tiri kunyatso kutokurudzira chaa kuti vanhu ngavazonyatso kutotora maprecautions ese avari kutonzwa naisvo tiri kunyatso kutotaura nevamwe excuse me tiri kunyatso kutotaura nevanhu especially kubva kumacommunity leaders kuti vatonyatso kutopindisa mamessages from kubva vana sebhuku zvese nemavillage health mavillage health workers vanofanira kutonyatso kutotora mamessages and convey the messages kuvanhu vese vari mumavillages
Mav ameno kana uchitaura nevabereki kuchipinge uko hanzi sichive chine yakamira sei
nekuti sekutaura kwandaita ndine WhatsApp group randakatanga recovid-19 saka ndiri not only vabereki kuchipinge but tiri kuudzwa kune nzvimbo dzakasiyana siyana sekutaura kwandiri kuita vamwe vari kutaura kuti ehe vanhu vari kunzwa nenyaya iyoyi yechirwere checoronavirus asi nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yenzara nekuti vazhinji vanga vakatarisira ivo kuti vanenge vachirima zvirimwa vachienda kunotengesa kumadhorobha tinoona hedu kuti mutungamiri wenyika vakabvumidza ivo kuti vanoita zvekurima zvirimwa zvakadai semirivo nematamati vanogona kuenda kumadhorobha vachinotengesa ikoko takaona mbare musika yakavhurwa mazuva apfuura iwaya asi vamwewo veutano vari kutya zvakare kuti pachatanga kuita explosion yese yatiri kuona iri kuitika muno muamerica izvi zvinogona kuzodzoka zvakare zvaakukuwadza nyika nekuti kunyange vekumaruva zvavo vasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere ichi checoronavirus chinorevei uye zvechakamira sei zviri kwatiri isusu vanenge vari kuno kana kumataundi kana kuti chii kuti kana uchikwanisa paipa unotumira mawhatsapp message kana video call unge uchitaura nevari kumusha uchinyatsotsanangura kuti kunyange ukawanikwa iwewe pane zvive zvakaita serufu vanhu havasi kubvumidzwa kuenda kunobata maoko uye kunyange pakafiwa tinozoti pakafiwa vanhu vanoenda kunobata maoko uyezve vachibata maoko emufi izvi hazvisi kubvumirwa kana pakafiwa iye zvinoizvi vanhu maakungoenda kana muri kuenda muri huu musina kuwanda zvakare mungosvikonotaurawo musina kubatana kana kuti muri padhuze nepadhuze kuitira kuti chirwere ichi chisapararire saka sekuona kwangu kwakutoda kufunga kutsva I think in Tunga, just going into English, we now need to have a really totally different cultural shift because as you know, when someone, if there is a funeral, our tradition is that we go and we pay our last respect by shaking hands and also gathering and spending, you know, some time in prayer and things like that. But now it's a totally different, you know, situation because crowds are what is spreading this disease. So like you had asked that, what are the people, my folks out there in Chipinge, which is where I come from, and some in Chinoy, where I grew up, are they aware of what's going on? And my response is, we have to take the message to them. and also to educate them on how to now change our cultural norms that we normally usually observe, and you know, move with what's going on right now, because being nice by greeting your neighbor might cost you your life. Ntunga.
Yebo kunjalo mavi. Isitayela sokukhulumisana libambana izandla kodwa qhawula qhawula akume lokho. Finish. Zitho njalo ingcwethi kweze impila kahle. Bathi indaba yokuqhawulana yokubambana yokuthintana akupheli. Ngoba lingekela ukulandela elikutshelwayo bakithi abantu bayaphela nsuku zonke. Mava, we have a guest who's preparing to join us, and that's Dr. Rudo Gumbo. While she prepares, we have listeners here who are sending comments on Facebook. Sipone ukuthi kulabo bani labo zibani kulo lezibo tumisang sebina. Uthi hello everyone, kuzoba loThandiwe Gumbo uthi linjani mahlaba ezulu. Shaka Nkosi yamakhosi Dube uthi wena sanibona sizwe sakithi. Thabisani Ncube uthi litshona njani. Kuzoba lobani-ke laphana dadadadadada. Thabisani Ncube uthi litshona njani. Ntambama Fundani Ndimande uthi hayi ntuka msakazi wakithi. Kuzoba lobani banengi abakhulumayo laphana. Thabetha Manyoni uthi wena hayi tete mava zimbozwe kuti kungoramba tripa pamunamato chete. Hazi ziri kufaka kuno kumazi asi nyaya yechipuka ichi cha you know chamanyisa vanhu.
Ichokwadi Ntunga, chipuka ichi vazhinji vari kuramba ivo vachida kunyatsoziva kuti kuchinorevei uyezve tichange tiri kunzwa kubva kuna chiremba sekutaura kwawaita kuti pana chiremba vachange vachiuya kuti chipuka ichi vanhu vangazvidzivirire sei nekuti ndo zvinoda kuziva vazhinji izvi Ntunga. Asi ndoda kuti ndichi kuna sisi Tabetha Manyoni, aiwa tinotenda vana Manyoni ava Ntunga vanogara vari pachirongwa zuva nezuva, tinovatenda chaizvo. I think our guest is back in Tunga.
Yeah, that's Difa Dube. He's back, and Dr. Rudo Gumbo should be joining us shortly. Dube, ngingabu zumbuzo, ekuqalise nangazi umbu mpendulile kumbe utswengile kumbe uzwanga kuhle. Mbuze ngobhururu wakho sesibhedlela, unjani?
Undoda sesibhedlela lokho esaphathekile baba uNkomo, usaphathekile sivile akukabi lotshintsho. Lokho esasenjalo esaseloko sasekuma-ventilators njengoba laphana ngiye ngakubonisa izithombe zakhe ukuthi ubone ukuthi into le ngikhuluma ngayo iliqiniso. Lokho esasekuma-ventilators esaphefumula ngama-oxygen, lokho kungakabi lotshintsho nje lakancane.
Ndangani chibvunzapo mavhi kuti vadhuve vane shamari yavo iri muchipatara nechirwere ichi, saka ndangani chibvunza kuti iri sei. Saka hanzi ari mu you know maventilators ari kufema neventilator, saka hanzi tight. I know kuti wewe you've spoken to families that have lost loved ones this week. Mboti taura ne some of your experiences now.
I think you know Ntunga, kana uchinzwa mwana achitaura nekushaya kwakaitika mai vake, pane mukomana wandakataura naye ari kuBritain ikoko anonzi Tonderai Ratisai. Amai vake Constance Ratisai vane makore anosvitsa iwo 68 vanga vane vana 3. Uyu mukomana wandakataura naye mukoma Tonderai ndivo last born. Uyezve mbuya Ratisai vanga vane vazukuru zvakare. Saka anga achitsanangura iye kuti mai vake vanga vari healthcare worker. Uyezve vakangofona sekufona kwavanoita mazuva ese vachitaurawo nevana vavo, vakataura nemwana wavo yeTonderai vakamuti handisunzwa zvakanaka. Ndiri kungonzwa kuita wiki uyezve kufema kuri kundinetsa. Ndobva azoponerwa iye Tonderai nesista yake kuti mai vanenge vaita serious, ngatichivatsvagirai ambulance vaende kuchipatara. Ndobva vawanikwa ivo vachitaurwa izvozvo nadoctor waakati ifriend yefamily. Ndobva vafonera ambulance ikauya kuzotora mai. Mai vaye vachibva vaenda kuchipatara. Asi ndopekutanga pakatanga nyaya iyo yecoronavirus. Saka pavakasika kuchipatara manesi vakati vatarisa zvakanaka naka ndobva vangovaisa murespiratory ward achitaura iye kuti vanga vari zvakare pamaventilators ipapo saka vanga vari kutarisirwa kuti kana maventilators akashanda zvakanaka malungs amai akakwanisa kunge achiita zvakanaka vaizowanikwa vachibuda asi vari ipapo vakazowanikwa vachifonerwa mangwana acho kuti amai havana kuzokwanisa kuti vakwanise kunge vachienderera mberi neupenyu vakange vashaya saka ndokutaurwa kwaanga achiti iye izvi zviri kunyanyorwadza pari zvino nekuti havasi kukwanisa kunge vachiungana semhuri saka vari kutongoita zvese zvokushandisa WhatsApp nekushandisa iyo social media tatiri kutaura mavideo calling nezvimwe zvakadaro kuitira kuti vabatane maoko nevamwewo hama dziri kuZimbabwe saka ndozvaanga achingotaura mukomana uyu kuti coronavirus unfortunately is a very lonely disease. When you get it, you are alone in the hospital. You are then again alone when you die, and then, you know, even your funeral might actually be in isolation as well, depending on which country you are. But I think we have our guest, so I'll leave it up to you, Ntunga.
Yes, regarding Bosira Mazmai, Nini Navaduve, Timbo, to step aside, Dumbo Bereketa Nachiremba, Gukulumelo to Gotela Ganani Lapo, Maf, Naruto Vegas Metalin. We have Dr. Rudogumbo. Over to you, Maf.
Aiwa, Doctor, thank you for once again coming onto the program. Can you give us an update of what's the situation like in Zimbabwe right now?
Well, today the lockdown was very serious. I think, I don't know what you got on social media, but we are stepping up as a nation. We are getting serious. I think you're already aware that our neighbor, South Africa, is starting to see that rapid dog that I used to say in the first few weeks. Mm-hmm. So we are also trying our level best to go up.
What about the issue of the PPE? When we first spoke to you, we're saying this was in short supply for you as medical doctors. Has the situation improved as we get into the fight against COVID-19?
The government has promised us that they're working tirelessly throughout, looking into it. As you're aware, that there's a general shortage throughout the whole world because right now it's something that's high in demand and... Yeah.
Tombotore ndinoshona kuti kwamira sei kuZimbabwe pari zvino pa kurwisa chirwere cheCOVID-19 zviza muri kuona ikoko savana chiremba pazuva ranhasi.
So nasi taona kuti lockdown vanhu vakutangisa kuita serious nekuti nasi kwange kune masoja kwange kune mapurisa munzira. So tiri kufara isu vana chiremba kuti now takuita ma necessary precautions. Is muri kuona kuti chirwere chiri kunyatsouraya vanhu. Nasi kuItaly as a medical fraternity we were shocked 100 doctors are dead. So it's not a joke. Tiri kunyatsokumbira vanhu veZimbabwe kuti ngatishandei tese. Chirwere ichi hachisi kutarisa zera, hachisi kutarisa kuti une mari, hauna mari, unogara kupi. So zvakakosha.
Zvii zvamungakurudzire vanhu pari zvino savana chiremba panguva inoyi kuti vange vachiita nyanya vari kumaruva nekuti tinoona vamwe vari pano vanenge vachiona vanozotaurirawo vamwe vari kumaruva zvii zvamungakurudzire vanhu
zvakakosha iko zvino kuti kana munhu achizviona sekuti ane chirwere ichi akamboita masymptoms ngaafonere macall free numbers aya aripo so that it's very easy for us kuita matrace contact toona kuti todzivirira chirwere ichi sei because tikarekera chirwere chichienda throughout the community chichiita mainfection hatisi kuzvibetsera we are actually making very difficult for ourselves
mm-hmm. But there are also some in the rural areas for example who have been practicing you know cultural norms especially when someone passes away. What's your advice to them, especially at this time?
I think at this time, it's very important to remember that you as an individual, as a human being, you are a valuable asset. Do not take any risk. Look after yourself, guard yourself, because it's real. You will die.
Mm-hmm.
So I know culture is there. Look at the Christian community. They've learned and they've accepted. They're doing their Good Friday from home because it's very important to be realistic about this.
Thank you there, Dr. Gumbo. Siyabonga kakhulu ngokuthola ithuba lokuthi usijoyine lapha sikhulume ngodaba lwe-coronavirus lolu. Uchilo wena ukuthi namuhla i-enforcement ikhanya i-serious. Izolo sizwe ubaba uMnangagwa uMongameli. Sithi yena amasotsha lamapholisa azagcwala esitaladeni to enforce i-lockdown. Nxa usithi namhla beku-serious, yikho bekusenzakala khona.
Mina lokho engikubonileyo namhla sila ama-roadblocks ebekhona. Ngibone ngi-CM7 ama-roadblocks ebekhona and bebebuza imibuzo efaneleyo. Njalo bebisela abantu ukuthi bebuyele ezindlini.
Lina njengabo dokotela ngaba lihluphi kuma roadblocks uyabatshengisa nje incwadi yadlula.
Ye, anti yakuphi kulabantu abalezincwadi ezibavumela ukuthi behambe. Kodwa kubalulekile ukuthi lami njengogcina ngingabonakali phela ngisiya ewedza ngesikhathi sokuthi ngisiye emsebenzini. So yikho kuqakathekile ukuthi lathi singali abuse izincwadi lezi. Asifanelanga ukuthi sizabuse.
Abantu beZimbabwe abantu abasemakhaya abasemadolobheni siyabona abanye bakhona kundwendwe zokukha amanzi abanye badinga impupho abanye baye emkambo yokuthenga imbhida impara emsika kobulawayo kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu.
Mina engaxwayisa uZulu ngiyasi siyadubeka silu kukhona udubo olukhona eZimbabwe. Kodwa uqakathekile ukuthi uzivuze umbuzo owodwa. Ungakayenzi lutho. Ufuna ukungena kukhasketi kumbe ufuna ukuphila. Ngoba khathesi into esikhona ukuthi sokusiya ukuthi lo nalo ukhangele ukuthi wena umi ngathi. Ngoba nyasi abantu singazilalela sibili indubo zikhona nami impuphu nyayo yifisa lani lala. Kodwa kasidingeni indlela njengoZulu. Ezingani zilula ukuthi sizisize. Kuyafanana singakhuluma lamakansila yethu. Sicela ukuthi kubuye kuthengiselwe impuphu ngezimoto ezihambayo ezindaweni ezithiyeneyo. Kulokuthi sibe silokhu sibhodabhoda. Kule ndlela esingabona ngayo ukuthi singasizana njani njengoZimbabwe.
Doctor, maybe just coming back, I think you were saying something. Tunga asked you about the situation, especially at markets, where we're seeing people continuing their day-to-day in Mbare. They are continuing to go into supermarkets to get food. What's your take on that? What can you advise people?
I would advise that cut all unnecessary movements, because right now we are getting into a very crucial moment as a country. We already have people that have the virus in the country. So the best is for us to cut on having new infections. But if people keep on encouraging, it tends to be a problem because we do not even have the resources. We started off on a negative. I mean, we started off, this disease came on a baseline of an incapacitated medical system. So plus this is just not what we would want to face as a nation currently, but it is what it is. And I think as society, as Zimbabwe, we have to come up with home-based solutions as to how we can make our shopping effective, how the millimeal can be distributed. I think this is the time where we can all come up with solutions.
Maybe, Mchunga. If yes, I can just ask Nshona, kuti panyaya ye kuti vanhu vari kuramba vari kuenda ivo kunzvimbo dzakadai savana Mbare Musika, uyezve vachiramba vachienda kuzvitoro vachimirira kuti vawane kutenga gupfu nezvekudya zuva nezuva, munoti chii kune vanhu?
Zvakakosha iko zvino kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chirwere ichi chinouraya munhu. And zvakakosha kuti wonyatsozvibvunza usati waenda kwauda kuenda kuti uri kuenda kunoitei ikoko. Ukasvika ikoko ukatanisa kurwara, chii chichazoitika? Usakangama kuti zvipatara zvedu hazvina kumira mushe. So zvakakosha kuti pari zvino senyika yeZimbabwe totanisa kufunga masolution anogona kutibetsera. Tandamboona kuSouth Africa vari kuita mamobile shops. We togona kuti tichilaiza level of my councillors kugoenda mabhazi echinotengesera vanhu ufu as per community. there are initiatives that we can do as a nation. We can ask our fathers as children of this nation. And I think it's valid kuti tisaite vanhu vane matambudziko, but let's also think of my solution acho.
Tom, vamwe vangada kuziva kuti munhu angazive sei kuti abatira coronavirus iyi. Chii chaunonzwa?
Of late, anti munoziva kuti chirwere ichi chiri kuchinja. So kune vamwe vanhu vanenge venacho chirwere ichi vasina nema symptoms. But unogona kuita headache, kuita sekuti wakaneta, kufema, kunetsika nekufema, unogona kuita dry throat, nema chest pains.
Aiwa, saka zvakanaka zvamataura. Ameno, kana muchikwanisa kuti tell us in English until Ntunga comes. What are the symptoms that people can look out for them to now, you know, say, okay, let me get checked for coronavirus?
So basically, one thing you should appreciate is there are some people that have this virus and are not showing any symptoms. So it's something that we should also appreciate. But we have people will be having fever. That's the temperature. That's why you're noticing people are being screened using the thermogun. Got difficulty in breathing. A dry throat. Mm-hmm. Just general fatigue. Chest pain. And then there are people that also present with atypical symptoms, like not the usual symptoms.
Tuve kusilo dokotela lapho dokotela Gumbo kukhona ngathanda ukukubuza.
Bengimlalela udokotela angazothi uyangizwa yini. Ngifuna ukuthi ngilitshengise ukuthi into kade ngikhuluma ngayo ukuthi bengikhuluma ukuthi estolo ngapha njengoba uyabona ukuthi abanye lasekhaya eZimbabwe omunye enxa imi lapho omunye futhi ayikuma laphana okutshengisela i-social distance. So okuyinto enhle kakhulu ukuthi ushona ukuthi ngabe siyathatha lathi sikwenze okufanayo elizweni lakithi.
Aha, siyabonga ngalokho kakhulu Dube. UDube useshopu lapha uzama ukudemonstrate into okuthiwa i-social distancing. I'm sure uyabona lawe dokotela eshopu lapho akhona uDube. Akulabantu nxa bekhona kule distance. Akufani lokuminyezelana esikubona ekhaya ungathini ngalokho
into ekhona ukuthi liyakwazi ukuthi udubo lwenzani abantu ungaze ubachazisele njani abantu ungafika esigabeni othi bebona umpuphu landani bahle bexasa ukuchaya ivigoroni ngoba ungakhangela kulezinye izitolo mina engingangena kuzo like uBon Mashe kuyangena kumbe abantu abalichumi phakathi kwesitolo nxa limelele vele ukuthi libhadale kuyabe kule lapho uthiwa lime khona. Yinto ekhona nje ukuthi nje abantu bethu kusuka kungani kuyahlupha.
Marv, over to you.
Yes, I think I was just seeing Mr. Dube there giving us a tour of one of the supermarkets in the UK, and I've also been to the supermarket here in the US. Now they've actually introduced like plastic screening in front of the till operator, so that you don't have direct communication with the till operator. I think Dr. Mangamuri kutaura nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo muZimbabwe panyaya yekuti vanhu kana vachinge vaenda kuzvitoro zvii zvamunokurudzira kuti vanhu vaite vachinge vaenda kuzvitoro kana vachifanira kuenda kunotenga chimwe chinhu.
Nange chitaura kuti challenge yatinayo isisu munyika medu is vanhu vedu dzimwe nguva havadi kuterera havanzwisisi. Vanhu vanenge kana vanhu vakaona hofu vanotangisa kuita zvepressure zviya. But zvakakosha kuti vanhu vegonyatsonzwisisa, because if vanhu vakanyatsonzwisisa problem yatinayo andioni sekuti vanogona kuita zvavanoita. But at the same time vanhu vanenge vachichema nenzara, kuzi vanhu vanenge vachifunga kuti ndikarega kuona hofu uri subsidize ndozoita sei. So my challenges dzakadai inini as a chiremba anondikunda.
Very honest opinion there, Doctor. But maybe moving forward, you were talking about Zimbabwe is actually going into the peak of the disease. Can you explain that? What does that mean?
No, the thing is the way the disease works. Like we first had our few weeks when we were not recording significant number of cases as per se, but we know that. If we already have it, and maybe people have not been self-isolating or doing the keeping to the required prerequisites, isolation and everything, we most probably have infections in communities. So we might expect to get a surge. This is not something I am wishing for, but we have to be realistic.
From what we've seen happening in Italy and here in the UK, I guess. I mean, in the US.
It would be very difficult to give the magnitude of what could happen. But all I can say is at one point there's going to be a surge of cases. I think you've seen how every country, when it starts off 3, 4, and then a few hundreds, and then it just goes a bit too high.
And do you think Zimbabwe is prepared for a surge right now?
That's a very difficult question, because I made it clear that we started off on a baseline of incapacitation as a nation with socioeconomic problems. So our kind of preparedness might not be the expected, desired preparedness.
I want to attend a chiremba. Tichende rambiri zvedu timbobvunza kuti neshona tombotaura panyaya yema ma mask nema gloves. Munganyatsotsanangura kuti vanhu kana vachinge vari kuenda kunzo uko vanofanira kubuda vakaita sei. Zvizva muri kuti imi yambiro yamunopa.
Nyaya yema gloves. Honestly, inini sachiremba, I find vanhu vanopfeka ma gloves continuously very irresponsible citizens. I will give an example that I always give. Kuti, how would you feel if you came to a hospital? I wore the same pair of gloves. I was picking my nose. Then I investigated a certain patient with that same pair of gloves. I came to touch you. This is exactly what people with gloves are doing. Someone wears this very one pair of gloves from morning till sunset. They're almost black. They get into a shop, they touch the lettuce, they touch the cucumber, they touch the bread, they are touching the trolley, and some of these people decline to even get sanitizer. So hygiene towards gloves, if you're not very familiar, please desist from using those gloves. What you should do if you're going to use gloves, touch anything, remove the gloves and throw them away. So you have to be frequently changing the gloves. So if you can't afford to be changing the gloves, you might as well stick to washing your hands and sanitizing.
Siyabonga dokotela, ungachazisa khonapho ngesindebelo ukuthi kungani usithi abantu abagqoka ama gloves ba irritate.
Uduwo lukhona ngama gloves nzapha mina kufanana ngisebenza esibhedlela. Wena ubuye uzobona nti umfice ngiyagubha amakhalami ngama gloves la ngiqede lapha ngibamba udubi ngisuke lapha bese ngulanda wena uNdlovu ngisithi wathi ah ngizothi ukhathazwa yikwini. Anti uyabona ukuthi mina sengithethe imkhuhlane kumbe igcikwane kadindlalo kumbe ukungikhathazayo ngakuninda kudube ngasusa lapha sengithethe othina lokade silakho ngakuninda kuwe futhi. Into eyenzakala abantu laba abagqoka ama gloves abatshintshi ngendlela efanele bayatshintshe ngayo. Umuntu uyabele pair A1 egqokila ngalonke. Uzangena esitolo ebamba amacucumber, ebamba amalettuce, ebuye futhi ebamba lesinkwa, asiwazi lapho avele khona, umbuke wangena endlini encane. So kuqhakathekile ukuthi abantu bezwise ukuthi indaba yamagloves ngangcono beyiyekele. Uma ungenelisi ukuthi ngelanga usebenzisa amagloves amapheya ngu-30, tshiyana lakho, wena geza izandla. Ngoba into osuyenzayo, wena ngoso hamba ugcwalisa igcikwane nxa kade ulibambe anyway. Ngoba futhi kumagloves zona la kubonakele ukuthi igcikwane lihlala 4 to 5 days.
Into engiyibonayo indaba yamagloves dadewethu ngibona ngathi kuliqiniso njalo kuhle kakhulu ukugqugquzela khona ukuthi inhlanzeko into eqakathekileyo. Ngoba abantu abakuzwisisi ukuthi nxa becabanga ukuthi mhlawumbe nxa ugqoke amagloves for ilanga lonke utsho ugqoke same gloves ungazange watshintshe babone ngathi yindlela yokuthi ikuzivikela. Ikuzivikela kwakanti laphana babona ukuthi babe sebesiba very selfish ngoba laphana babe sebesenza ukuthi bazivikela bona ngokwabo kodwa-ke sebethatha igcikwane lelana balininde kwabanye abantu. So ngibone ngathi kakhulu zama ukuthi ubachazele kakhulu kuyena leyo ndima naleyo ukuthi abantu bakithi abazwisise ukuthi ukugqoka ama-gloves kufanele ukuthi uwagqoke ngatshintsha i-department tshintsha ama-gloves ungaqhubeki njalo ugqoke ama-gloves ngokufanayo.
Mina into engalitshelayo ngona ama-gloves nxa ungazwisisi njengoba ngake ngakhuluma even ama-mask lawo uma ungakwazi ukuthi lutho lolu ligqokwa njani kumbe kusetshenziswa njani zulu ungaqalisi ukwenza into engayisiyo ngoba kuma-gloves lawo uyakwazi ukuhlala le gcikwane 4 or 5 days uyabusuli fumbete esikhwameni sako uhamba lalo and i-contact anje wonto wena ungakwazi ukuthi ama gloves la kade wagqoyile ubuye wagqoke njani usubuya lawo uzininda lelo gcikwane. So ama gloves i problem ngoba lawo you end up getting infected while you're also spreading it the virus everywhere.
Very informative there, Doctor. Maybe I think we're nearly coming to the end of our program. So as we move forward, what's your word for Zimbabweans out there regarding this current, initiative to, to have the lockdown and also to stop the spread of the coronavirus or COVID-19?
All I can say is to people is we have to really get serious as a nation. This is not a joke. We don't even have the human resources per se, we don't have the number of doctors. Imagine if we lost 100 doctors, we already don't even have that kind of doctors. So as Zimbabweans, let's be responsible. I love you. I care about you. You care about me. You look after me. Let's be each other's keepers. In this virus, we are all each other's keepers. Let's exercise necessary caution. Keep the kids indoors. Keep the husband indoors. Keep the wife indoors.
Ukhona dokotela mhlawumbe ungaphosile izwi lokugcina i-communication lokuzeni i-network ungani kayenzi kuhle okuyi-aphu kwethu lokhu ngani kuyagula but it's serving the purpose. Ungathanda ukuphosela okugcina dokotela?
Engingakuphosela kuZulu ukuthi umkhuhlane lo mina lawe usala kithi thina uZulu singakhangeli uhulumende. Ngasenzeni konke esingenelisi ukukwenza emandleni ethu. Sigcinane, sigeze izandla, siyekele ukugqoka amagloves ngendlela engayisiyo kungoba yithi esizidalela udunga lolu khuhlane ngalowo magloves. Kulongasithi ama-face mask igqokwa njani, dinga kulaba abasebenza kwezempilakahle bazakuchasisela. Kulaba abangani babonani babulawa lelo gcikwane kumbe abazwa kuhle umbucanthu lenyumoniya, siyalicela bakithi fonanini kunombolo lezi ezikhona litshela ukuthi liyenze njani. Ngiyazi kulabanye abangani bayakhangelela phansi izinto ezenza uhulumende wethu. Leso ayisoso sikhathi sokuthi sidinge lolu duko olukhona. Kasiboneni indlela yokuthi sisizane ngoba umkhuhlane ukhona.
Wash your hands with soap and water before you eat, after using the toilet, after touching anything many other people touch, like a seat on a public bus. Scrub thoroughly for 20 seconds. If you cannot wash your hands, use a hand sanitizer. Taking these steps can prevent not only coronavirus, but also colds and flu and other viruses. For more information, visit the World Health Organization's website, www.who.int, or the Centers for Disease Control's website, www.cdc.gov.
We seem to be coming to the end of our program there. Proceed to our closing, but we were discussing about the coronavirus. We are marvelous in Tanzania. We'll be right back.